Ininzi ni marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena udzeludza nasi china chikumi 14 2018. Mutungamiri wezano PF uye vari mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vanopinda mumasvingo vachitsvaga rutsigiro zuva rimwe chete vanyoresa kupinda musarudzo yemutungamiri wenyika iyo vachakwikwidza nevano makumi maviri nevaviri. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kunyangwe hazvo vakanyoresa kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vakawandisa rwendo runo vanhu vaviri chete vamunangagwa navanelson chamisa ndivo vari kutarisirwa kutatsura nazvi nemutsindo. Zimbabwe Electoral Commission inoti gwaro revavhoti ravapo uye vanhu vanokwanisa kuriwana kubva kuzeke. Mutungamiri wezapu vadhumiso Dhavengwa vanoita chibvumirano neMDC Alliance chekushanda pamwe chete musarudzo dzegore rino. Chido here chekuda kushandira vanhu? Inzara here yapinda munyika iri kukonzerwa nekushaya mabasa? Studio 7 inotarisa zvakadzama zviri kupa kuti vanhu vakawandisa rwendo runo vapinde musarudzo dzemakanzura, paramende neseneti. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reDay of the African Child mangwana chikumi 16. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa kunyoreswa kwakaitwa nezuro mazita evanhu kunomination courts munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika yose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona mubva madzvanya pakanzi like. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.